Chibvumirano chakanyoreranwa pakati peAmerica nenyika yedu yeZimbabwe chibvumirano chinonzi Extradition Designated Country United States of America Order 2018 chakaunzwa through inonzi Statutory Instrument 199 year 2018. Chibvumirano ichi chibvumirano chakapinzwa kwatinoti kuincorporatewa kana kugazetwa through yatinoti Extradition Act yakagara iripo. Chibvumirano chinobatsira mukutambidzanwa kwevanhu vanenge vachipomerwa mhosva pakati penyika mbiri idzodzi, kana kuti vanenge vakatoconvictwa kana kubatwa nemhosva vasipo kunyika idzodzo dziri mbiri, kungava kuAmerica kana kuZimbabwe. America kana Zimbabwe yokumbira kuti titambidzeiwo vanhu ava kuda kuti vauye kuno kuzotarisana nemhaka dzavo dzavakapara, kana kuenda mujere vachiseva time for mhaka dzavanenge vakapara. Ndo mashandiro achinoita.
Pane dzimwe here mhosva dzisingapindi muchibvumirano ichi?
Hongu, tisati tasvika ipapo wahwande, chibvumirano ichi chakasainwa muna 25 July muna 1997, but changa singakwanisi kushanda, chakazotanga kushanda, chakuchitanga kushanda iye zvino after chagazetwa musi wa 5 October, anova the last week. Hongu, pane dzimwe mhaka dzisingapindi, asi mhaka dzinopinda imomo ndopatinofanira kutangira imhaka dzinenge dziri dzekuti munyika mbiri idzodzo munhu anokwanisa kupika jere kana abatwa, kuti iko mhaka yaari kupomerwa iyo akaipara anopika jere for a minimum of 1 year munyika dzese dziri mbiri. Mhaka dzese idzodzo idzo dzinopinda paextradition treaty iyoyi. Ko mhaka dzisingapindi imomo imhaka dzakafanana nedziri pasi pe 1 year. Pozoitazve dzimwe mhaka dzakafanana nedzechiuto dzinenge dzakaparwa kana pane pari panguva yehondo, hadzipindi ipapo. Pozoitazve dzimwe mhaka dzakafanana nekuuraya kana kuti mutungamiri wenyika, idzodzo dzino extraditwa, hadzipindi pamhaka dzinotsiurwa unzi hadzi extraditiki.
Kana munhu achidikanwa nehurumende yeZimbabwe kana kuti nehurumende yeAmerica, zvinofambiswa sei?
Kana munhu achidikanwa nehurumende zvinoenda through yatinoti madiplomat. Chikumbiro chinouya through ambassador anenge ari muZimbabwe kana high commissioner weAmerica, ndiye anosaina mapepa. Asaina mapepa, chikumbiro chosvitswa kuMinistry of Home Affairs and Cultural Heritage. Iyo ndoyozoshanda na prosecutor general. Munhu iyeye kana akumbirwa mapepa anotoenda mapepa anenge achitaura kuti kuAmerica kwachona mhaka yachona yakamira sei, iye chaarunza akaita chii, ende anowanikwa kunyika ipi. Mapepa ese anoratidza mhosva yaakapara anosvitswa kuna magistrate. Magistrate odhinda. Adhinda pobuda warrant of arrest, mapurisa oenda onokwanisa kusunga munhu iyeye kuti iko aunzwe mudare. Aunzwa mudare, magistrate anongotarira chete pachiyero chiri pasi chatinenge chiti prima facie, hachichiyero chinonyanya kushamisa chekuti zvingange zvakadaro here kuti pane nyaya yaanofanira kunopindura. Zvatokwana, ende mhaka yaakatarisana nayo imhaka here inokwanisa kuextraditika. Kana akabatwa nemhosva anopika here jere kudarika 1 year? Zvikangooneka zvakadaro chete, zvinobva zvabvuma unzi atambidzwe kunyika iyoyo. Zvakafanana nekuone kuAmerica, America inodaro havazokwanisi kunyanyotseketudza vachitaura umbowo hwese, nemhaka yekuti mutemo unokurudzira cooperation hautarisi kuramba nemunhu, asi unotarisa kuti iko nyika nenyika inotora chinhano cheimwe ichiedza kuibatsira kuti munhu uyuyu atumidzirwe kunyika iyoyo.
Pane murume wekuno kuAmerica, Dr. Palmer, vakanga vachidikamwa kuZimbabwe nenyaya yokuuraya Cecil the Lion. Kugozeda zvizvarwa zveZimbabwe zviviri zvinodikamwa kuno kuAmerica pamusoro pekuba mari dzechembere kunoku, nyaya idzi dzinopinda here muchibvumirano chakaitwa ichi?
Maita zvenyu wahwande, mabaya dede nemukana. Nyaya yakafanana neAmerican dentist anonzi Walter James Palmer muna 2015 yakakonzera hurukuro chaizvo. Akatadza kudzorwa kuZimbabwe nemhaka yekuti Zimbabwe yanga isati yagazeta extradition treaty yayo neAmerica. Saka panga pasina simba rekuti zvidaro, asi iye zvino zvaakuchikwanisa kuitika. Ndoyambuka ndotaurazve nenyaya yevakomana vamatsaura vana Chris na Julius Marimbire na Andrew Tashanduka Bere. Awa wanga wachidiwa kwa Amerika nenyaye tax fraud ino involve kuma 7 million. Nyaye yakauya before High Court, ndomva High Court yaramba kuti iko vana vanokwanza kutumirika kwa Amerika nekuti Zimbabwe again yanga isati ya incorporator treaty iyoyi mtemo wayo through the Extradition Act. Now that is aitika. Dambudziko ripo nderekuti wangovepo mtemo uyu hauchaketi, unokwanza kudzokera kumasure, unokwanza kuenda mberi. Haushandi kubva iye zvino chete zvichienda mberi, une yatinoti retrospective application. Saka zvakuenda nekuti pane appetite here yekuti nyika ya America kana kuti yeZimbabwe idzokere kumasure kuedza kuita tsvakurudzo sezvinhu zvinenge zvakadaro. Asi chikuru chiripo ndechekuti iye zvino pane kushanda kunenge kwakanaka pakati penyika mbiri idzodzi, maererano nevanhu vanenge vachinzi vapara mhosva kuti vaende vanotongwa ikoko, kana kuti vanenge vatotongwa kunzi vaende kunopika kunyika dziri mbiri idzodzi.
Mr. Nyengedza, pane chii chimwe chamukati taurira pamusoro pemutemo uyu?
Mutemo uyu wakanaka chaizvo, asi sechinhu chese chese the taste of the pudding is in the eating. But parikuratidza kuti nyika yeZimbabwe yasumuka ikaenda pachinhano chikuru chapamusoro chinoenderana nema League of Nations mamwe yese, ekuedza kuti iko musavande musavanze vanhu vanenge vachinzi vapara mhosva mune dzimwewo nyika, iwo America ichitarisirwa iite zvimwe chete izvozvo. Nyika haikwanisi kuramba nemunhu ichivanda nekuti chigari chemuno munyika. Munhu iye anokwanisa kutambidzwa chero ari mugari womuZimbabwe, chero ari mugari womuAmerica. Mutemo uyu wakanakirazve taakuenda kunogumisira nekuti munhu akatiza iyaiya yatinoti achienda kunopotera kune imwe nyika haakwanisi kunonakurwa achitorwa ikoko achidzorerwa kunyika iyi, kureva kuti mune masafeguards arimo. Asi zvikabatwa kuti arikuda kuvanda achisika political asylum but iye asiri involved in politics ari kutiza mhosva, anodzorerwa kunyika yake. Kureva kuti mutemo uyuyu unoendera uri pamusoro zvinoenderana neyatinoti Vienna Convention on Diplomatic Relations, uri maringe nezvese izvozvo. Saka mutemo wakafungwa chaizvo, ende ndinoti makurukoto kunyika yeZimbabwe nekuti yaita zvakanaka after 21 years yakagarira mutemo iwoyo.